manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 6/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini dini jonga kande miri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kondi Musanga uyo akaita mukurumbira nenyaya dzemitambo pamwe nemafirimu uyo akavamba Amakos Theatre Production anoradzikwa kumusha kwake kuLupane vatauri vakawanda vachichema-chema kuti sei asina kuitwa gamba renyika. Bato reCitizens Coalition for Change rinoita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabyelection kwenhengo yaro mumusha weGlen Norah. Sangano reFema and Early Warning Systems kana kuti FuseNet rinoti kutarwa kwemitengo yezvinhu nemari yekuAmerica kuri kutadzisa kuti vakawanda vakwanise kuwana chikafu zvoita kuti vamwe vashandise zvipfuwo pamwe nezvirima nezvirimwa mukuwana kuti vawane zvakawana zvavanenge vachida kudya. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kondi Musanga uyo akaita mukurumbira nenyaya dzemitambo pamwe nemafirimu uyo akavamba Amakos Theatre Production aradzikwa nhasi kumusha kwake mubhuku reShabula kumachia Award kuLupane. Kunyanga hazvo hurumende yakabatsira nekuigwa kwake vatauri vakawanda vataura pakuonekana nanyanduri uyu vanodzivanga vachichema-chema kuti sei asina kuitwa gamba renyika. Kondi akashaya nemusi wemuvhuro svondo rino ave nemakore 64 ekuberekwa uye asiya mhuri inoita mudzimai nevana vatanhatu. Sangano reFema and Early Warning Systems Network kana kuti FuseNet rinoti kutarwa kwemitengo yezvinhu nemari yekuAmerica kuri kutadzisa kuti vakawanda vakwanise kuwana chikafu zvoita kuti vamwe vashandise zvipfuwo nezvirimwa mukuwana zvavanenge vachida. Mugwaro rinotarisa mamiriro enyaya dzechikafu rinobata chikunguru kusvika muna Gunyana raburiswa nesangano iri. FuseNet inoti nekuda kweizvi ruzhinji rwevanhu zvikuru kumaruwa rwoyo kushandisa nzira yekuchinjana zvinhu zvakaita sechibage nezvipfuwo kuti vakwanise kuwana zvimwe zvavanenge vachida asi vasina mari. FuseNet inotiwo nekuda kwekuoma kweupenyu nekukwira kwemitengo yezvinhu vakawanda kumaruwa vave kurarama nekutengesa zvinhu zvakaita semidziyo yemudzimba, kurima miriwo kune vanenge vachiwana mvura uye kuchera zvicherwa. Asi richiti hakunawo zvakare tarisiro nekuda kwezvininga mpinyi zvakasiyana siyana zvinosanganisira kushomeka kwemisika yekutengesera zvirimwa izvi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kana gurukota rezvekurima kuti tinzwe divi rehurumende. Asi hurumende yagara zvayo yazivisa kuti hakuna munhu achafa nenzara sezvo yakaisa urongwa hunodzivirira nzara munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care vaPops Matonga.
Itokwadi kuti upenyu huri kuenda huchioma iya yamunoti disposable income yevanhu wozvavo kunyanya muno mareserva matigere apasisina yanetsa. Zvino zvine dambudziko rekuti zvinotripa maassets avo uye zvinotripa nyika maassets ayo. Nepamusana pekuti zvazvinoreva ndezvekuti nyaya yebutter trade haisiri fair. Ndosaka takanga tazointroducea emoney economy. Nepamusana pekuti kuti uone kuti uremu hwemombe nezvinhu zviri kunzi ndiri kukupa kana kuti uremu hwembudzi nezvinhu zviri kunzi ndiri kukupa hazvienderane kunyanya munhu aakuziva kuti munhu ane nzara. anenge ari panzara ane disadvantage. Saka as a result of that, vanosipa economy yedu kubva kwema assets aya akaita sezviwani pazvinenge mombe. Ichichagara tanga takanganitswa nana January dzizine zvinhu zvakadaro. Saka munhu ari paruzevha ari panguva yakaoma.
Zvingagadziriswa sei izvi mufundisi Matonga?
Kugadziriswa kwazvo kunonoti nesei, asi tiri kufungidzira kuti nyaya yekungoti vanhu vemunyika medu kunyaya vaakuda kubatsirwa nemamwe mazano ekudiversifya ikonomi. Munochizoona kuti kungomira neikonomi yekurima munyika medu munomumu zvaakuda kuenda zvichinetsa, nekuti matambudziko acho tichitarisa zvana climate change, tichitarisa zviri kuitika izvi, ikonomi yekurima yekumirira mwaka wekurima icharamba ichinetsa.
Ko, muri kuona hurumende iri kuita zvikuru here kubatsira vari kutambura ivava, tichitarisa zvikuru vekumaruva ivava?
Of course, uchiteerera pamablueprint avo akafanana nana Vision 30 nevakadaro, zvinoratidza kuti vane chido. Asi ndofunga kuti tine padambudziko rekuti tinoda kuti tigadzirisane paideology, yekuti ideology yatiri kuteedzera ndeipi. Ideology yekuti tifambe hurumende iriyo inodriva economy inenge isinganyanyoshanda kwakawanda.
Nyanzvi munyaya dzechikafu yevakambotungamira sangano reChristian Care vaForbes Matonga vari parunhare neStudio 7 vari kwaMurehwa. Bato reCitizens Coalition for Change nhasi raita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabyelection kwenhengo yaro vari mumiriri weGlenora muparamende waWellington Chikombo. Mabiko aya akanga akarongwa kuitwa svondo rapera, asi mukuru wemapurisa mudunhu reHarare South Chief Superintendent Emma Jojo vakarambidza urongwa uhu vachiti vaChikombo nebato ravo vakanga vasina kugutsa chikamu 7 chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act Chapter 11.23. Tabata vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauriri weCCC vaGift Ostalos Siziva kuti tinzwe kuti zvafamba sei kumabiko.
Tapamba muche taita chirongwa chedu cheVictory Celebration, muchiziva kuti sebato itsva paro pa new culture ndeyekuti tinocelebrata vanhu vanotivhotera tichitenda vanhu nekuparura hwaro yekuti tinofamba sei every constituency yatakavhoterwa, nekuti isusu tinoremekedza dhivhota nekuti ndo vakati timuzira munoziva maomero akakaita zvinhu. Democratic movement iri under attack and assault, vanhu vakamira vakativhotera. Saka were doing thank you rally, tichivatenda nekumira kwavakaita vachitivhotera vachitsigira Citizens Coalition for Change, vachitsigira vachamisa. Saka tanga tichiparura hwaro hwekuti tinofamba sei muGlenora in terms of our council program, and then ngekuti kuparamende chetitase kutimbira zvido zvevanhu nekugadzira kuti tiende mberi kuti nyika iite shanduko an absolute change.
Tinoona kuti svondo rapera makambeye marambidzwa kuita musangano uyu nemapurisa, chii chazoita kuti mupiwe mvumo rwendo runo?
Chataona ndozvatataura tiri kurani kuti mapurisa anenge achida kushandiswa nezanu chiri chinhu chatisingatarisiri, nekuti mapurisa ndeenyika. Isu tinoremekedza mutemo, tinoremekedza mapurisa, tinoremekedza masoja, tinoremekedza intelligence organization, tinoremekedza case. Nekuti isusu direction yatiri kutora sepati itsva ndeyekuti isu tinofanira kurespecta mastate institutions nekushanda kuti nyika inoiende mberi. Mapurisa haafaniri kuti apindire munyaya dzemapato.
Zvii zvikuruwo zvamungati zvataurwa neutungamiri hwanga huripo pamusangano wenyu?
Tataura nyaya yekuti mwedzi watapinda umwedzi weheroes, isu tinoremekedza magamba akapira nyika, tinoremekedza liberation struggle. Saka tavachitaura nyaya yekuti tinofamba sei seTCC kuti tiremekedze, nekuti kana tapinda muhurumende yavachamisa tinokontinua the leaders of the liberation struggle.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mumiriri wekuwadzana East mudare reParamende vari vakafano bata chigaro chemunyori mukuru mubato re Citizens Coalition for Change vachauton uende vati mapurisa arambidza musangano wavo wekusangana nevagari vemunharaunda yavo vachizivisana mamiriro ezvinhu vanga uchifanirwa kuitwa nhasi. Vachinyora padande mutande reTwitter vahuende vati mapurisa akambenga ava pamvumo yekuti vaenderere mberi nemusangano uyu asi azouvhara mushure mekunge anzwa kuti mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vachange varipo pamusangano uyu. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Nemusi wemuvhuro vana veZimbabwe vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akafira kusunungura nyika reHeroes Day. Mukutarisa nezvekukosha kwezuva iri, taita hurukuro nevemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti tinzwewo maonero avo pamusoro pezuva iri. Totanga nekunzwa kubva kumutauriri webato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadok Chivasa.
Tinoti zuva rokupemberera magamba izuva rakakoshera isusu sebato reNCA, izuva ratofunga kuti rakakosherawo vana vazhinji veZimbabwe nekuti tenge tichirangarira ushingi hwakaitwa nemagamba edu vachirwisa avo vanga vakatidzvanyirira kuti tinge takasununguka. Saka zuva iri izuva rakakosha pakuti kuti tinge takasununguka zvatiri zvakabva neushingi hwakaitwa nevamwe kusvika vazova vazhinji vavo varasikirwa noupenyu hwavo kuti tizenge takasununguka senyika. Saka zvakakosha kuti tinge tichirangarira upenyu hwevanhu vakadaro vakaita kuti tinge takasununguka uye kuti tinge tiri patiri iye zvino senyika yeZimbabwe.
Kune vamwe vari kuti chinangwa chakafirwa nevana veZimbabwe vari kurangarirwa nemuvhuro chave kurasika nekuti nyika ichateveri nyaya dzegusa ruzhinji, kusununguka kwevanhu kwave kushoma nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamunotaurawo pamusoro pemashoko iwa?
Zvekuti pane vamwe vanenge vachitaura kuti pasine udzvanyiriri huripo uye pana vamwe vanenge vasina kusununguka, ndofunga isiyo nhau inofanira kuvira kuti tinge tichirega kupemberera zuva remagamba. Kana pane zvinenge zvichinetsa zvinenge zvichida kunzokodzeredzwa dzinge dzichigadziriswa zvinenge zvichida kugadziriswa, izvozvo ndizvo zvinofanira kugadziriswa kuti kana pane kodzero dziri kutsigirwa dzinge dzichigadzirwa. Asi kuti kushayikwa kwekodzero kana kuti kushayiku zvingave zvichikanganiswa hazizvo zvinofanira kuita kuti tinge tisingapemberi magamba edu. Ndokunge chakakosha chinofanira kuti vateereri vazive ndechekuti chatoda senyika yeZimbabwe ndechekuti kunyange isusu sebato reNCA nemamwe opposition political parties tiri opposition, asi pane mazuva ekuti akafanana newaya ekupemberera magamba edu kana kuti independent mazuva atofanira kupemberera senyika, tomboisa pasaidi zvepolitics zvematongerwo enyika.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reNCA vaMadok Chivasa vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tabatawo mutauriri webato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora vaWitness Dube.
Bato reMDC rinofara chose kuti tiri kupemberera nguva ino yemaheroes edu, makamba edu akatirwira kuti tinge tichibuda muutapwa hwevapfambe pfumbi vakatora zvombo vakabuda munyika vakanouya vamagamba enyika. Zvinofadza zvikuru kuti takazviitira izvozvo tiri vana veZimbabwe takabatana. Chatinokurudzira ndechekuti vari muhurumende vari kutitonga vanofanira kugara vachiziva zvakafira vana veZimbabwe vakawanda nenguva yehondo. Vanotinoti mahero iwavo vamwe vacho vakazopindawo muZimbabwe itsva nekuti kana tikasazadzikisa chishuviro chavo chavakaita kuti vaite magamba tinenge taakufanana nevatengesi vaivatengesa nenguva yehondo vaivatengesa kuti vasagone kuita chishuviro chavo chekuti tinge tiri vana veZimbabwe vakasununguka.
Tinoonawo kuti zuva iri riri kuuya panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya, zvinhu zvichinzi zvatanga kusanyatsogadzikana munyika nenyaya dzemhirizhonga nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo sebato?
azvipi chimiro chakanaka chekuti panguva dzese patinoita maelections kunoita mhirizhonga nyika inoita kusagadzikana nekuti izvozvo zvinoratidza kuti hatisi kuita zvinhu zvedu tiine pfungwa yekuti tinge tichivaka tichienderera mberi kubva kwatakasiyiwa nemagamba edu. Saka sevana veZimbabwe tinofanira kuti tinge tichibatana, tinge tichishanda pamwe chete, tinge tichizadzikisa zvese zvavakatitangira nebasa guru ravakaita. Ndokuti nyika ibudirire, ndokuti tinge tiri vanhu vanopa ruremekedzo rakakwana kumagamba enyika.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora, vaWitness Dube vari parunare neStudio 7. Teererai zvakare mangwana apo tichaenderera mberi nehurukuro dzedu nemapato akasiyana-siyana kusanganisira bato rezano PF tichitarisa pamusoro pezuva remagamba. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti China haifanirwe kusungirira nhaurirano dzepasi rose dzakakosha dzakaita sedzekushanduka kwemamiriro ekunze mushure mekunge Beijing yadimura kutaudzana neWashington mukutsividza kushanya kwemutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi kuTaiwan mukutanga kwesvondo rino. VaBlinken vaudza vatori venhau vari kuManila nhasi kuti America yakanangana nekuderedza kusawirirana uko kwakwira kubva China yatanga gadziriro yehondo kumahombekombe kweTaiwan uye kutora mamwe matanho ekutsividza. Rwendo rwaamai Pelosi kuchitsuwa chinozvitonga cheTaiwan rwakatsamwisa China, iyo inoti Taiwan chitsuwa chayo chaichatora nechisimba kana zvichibvira. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Kuchinganidza ine mufaro vatereri kana pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tiri kutarisa nyaya yekucherechedzwa kwevhiki rekuyamwisa vana mukaka iro riri kucherechedzwa pasi rose nemunyika kubva nemuvhuro kusvika nesvondo mangwana. Chinangwa cheurongwa uhu ndechekuzadzisa utano hwakanaka hwevana kuburikidza nekuvapa nguva inokodzera yekuti vayamwe mukaka waamai panguva iyo madzimai akawanda ari kukurumidza kubvisa vana pazamu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Bazi rezveutano rinoti madzimai ari kuyamwisa vana ari kudzikira munyika. Regai tinzwe kubva kune madzimai akasiyana-siyana vachitaura pamusoro pekuyamwisa vana.
Mazita angu ndinonzi Francisca Slanda kana kuti Mike Joy. Maonero andinoita nyaya yekuyamwisa vana is that I think it depends person to person. I think nyaya yayanyoita wastere yekuti some of us pakuyamwisa chinenge chakakonewa because of several reasons. Like isinda kunzika kwangu haubude and because of that handinokwanisa kuyamwisa and I actually thought kuti I remember ndichifunga kuti kumwe vana vangu they turn out bad because ndakakonewa kuyamwisa but my children are nice and healthy. And what I thought also, I just made sure that my children get everything and supplemented their nutrients. Waka for when your formula plus waka fish batch calf chest saying they pass this to you and the team that's okay. So I think it depends make sure to move modified formula plus diet make sure to be very rich. I think it's possible to say because Nakas Vita in Kakashi is over and
Regai tinswe kubva kuna amai Maria Mubonani vanoti ivo vaka yamwisa vana vavo vese.
Nevana 6 vese vaka yamwa. Kutanga kaya yamwa 3 months. Achiyamwa. Taka kuwa chukuri kwa kukwa na wanupano kuyamwa mkaka wa amai. Kwa chakule shakanaka. Kwa chakule shakanaka. Kwa chakule shakawanda wanda. Naka wana sisi batara ni kutimuza lewa wapana kano wani. Wandaka mbota mbuka na ene kuwa rarara. Nisi wangu wangu rerai. Saka njongo kumutila matimai. PhD. Kimasu wano. Kwa chakule ya mishiva na banyansu wa yamwa mkaka wa amai. Kwa chakule shakawanda. Kwa chakule shakawanda. Kwa chakule shakawanda. Wewe zvino saka vemazuano havachada kuyamwa mino kuti kuita here kana kuti kudi kuti wakatokosha kumwana kuti akure zvakanaka
kunzwawo zvakare kubva kuna amai Zanza Moyo vari Harare
kuyamwisa mwana mukaka waamai kwakanaka tirakuratidzwa kuti chekutanga mwana akayamwa mukaka waamai vake zvinovaka ukama pakati pemwana naamai nisoko chiro chimunhu wese chero akamudhara akadi anangopinda mudambudziko chekutanga kuchema kuti maiwe wozi ndiye munhu akagara aripo ari henzi paanenge angotambura mai ndo vanouya vachisvikopa mukaka vachiti saka zvinovaka ukama pakati pamai nemwana klasi kuyamwisa mukaka kunobatsira kuti mwana ave nechikafu chakachena kudya kwakanaka zvimwe zvimabhotoro zvinopirwa vana mukaka izvimwe zvine tsvina mwana ozopedzisira aita mudumbu wotanga zvimwe zvirwere klasi chero zvimwe zvikafu zviri kupiwa vana zvisiri mukaka zvinemawo matoxins ekuti mwana anopedzisira ajidhinopa zvimwe zvirwere zvisingaitiki kumunhu wezera rake saka mwana anofanirwa kuva mukaka wamai nokuti ndiko wakagara wakasikwa namwa chinzi wakaringana nemwana unoenderana nemwana neutano hwake nezera rake
topedzisira nekunzwa kubva kuna amai Moyo vari kuSouth Africa
makadi makadi mhuri yeZimbabwe nevose vakateerera ari kutaura ndii amai Moyo ndiri kuSouth Africa kuPretoria ndinoda kukurudzira vana amai sezvo kumwisa mwana mukaka inonzi breastfeeding mukaka wedu watakapuwa naMwari uyu kwakanaka zvisingaiti zvakanakisa nokuti izvoni mukaka uyu tinouwana mahara hautengwi 1 2 mukaka uyu unongogara ungori zvaungori izvozvo hauna kuti uchapisa hauna kuti uchatonhora hauna kuti uchakora hauna kuti uchashata oro uchadunga saka naizvozvo ndinoti vana amai ngatimwisei vana vedu kubva achizvarwa paya mwana ngaamwe mukaka waamai vake musaita zvemabhodhoro kuwisa mwana hakurwadzi uye kunofadza uchimwisa mwana wako ngatimwisei vana vedu mukaka yemuzambwe yakakosha sebreast feeding week ino tinoti vana amai vose ngatimwisei mwana ini ndakamurumura manje manje aitingi ndakaita 1 year 8 months ndichimumwisa ndakandomubvisa hangu wanga akunyanya kundiruma ndikati aiwa wakura ndobva ndakazomubvisa asi vana vangu vose ndinovamwisa mukaka yemizamo iyo yemabhodhoro iyo tinongozoiisawo kana uchizoshandi zvine bati ngatikurudzirei kumwisa vana mukaka yedu yemuzamo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa our lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro nava Oliver Muregerera chizvarwa chemhuri yevashona iri muKenya tichitarisa nezvemukana wekuvhota kekutanga wakapiwa kumhuri yevashona nehurumende yeKenya muchiri mekupiwa kwavo magwaro ekuti vave zvizvarwa zvenyika iyi
urongwa ndo huripo hwemaelection ari kuitwa musi wa 9 August musi wechipiri ndinodayira kuti iye zvino izvi mhuri yemashona iri wakapuwa magwaro yekuti vagare mukati menyika ino ndo kutanga kwavo kuti vatange kuvhota ndo first time yavo kuti vatangewo kuvhota ndodayira kuti chinhu chafadza zvakanyanya mukati memhuri yemashona vari vatanga kuva vagari vemuno kuti vatangewo kuvhota munomu vachipinda musarudzo dziri kuitwa idzi
muri kunzwa sei kuti maakukwanisa kunge muchiwana kodzero dzakaenzana nezvimwe zvizvarwa zvemukenya zvagara zvichivhota
ndinodayira kuti chinhu chatambirwa nemhuri yemashona vari vagari vemuno mukenya yevachitambira nerufaro rukuru kwazvo nekuti chinhu chatisingafungidziri kuti chingaitike ba kubva mudambudziko rakabatwa kwemakore akawanda vanhu vachitambudzika vari muno zvinova kukwanisawo kuva nerusununguko rwokusarudza vanhu vanokwanisawo kuvachengetedza nekukwanisa kuva nevanhu vanokwanisa kuti vanotambira zvichemo zvavo nekunzwa kuti vangakwanisawo kuti vavabatsire kubva ipapo zvaratidzira kuti pave nerusununguko kumhuri yese yemashona vagere vari vagari vaakugara muno
pane vamwe here vemhuri yevashona vari kupindawo mukukwikwidza ikoku kuri kuitwa musarudzo tichiona kuti mava nemikana iyoyi
iye zvino izvi pachipedyo kuti pawanikwe vanokwanisa kupinda mukati mekukwikwidzana musarudzo iyoyi nekuda kwokuti tangobva mukupiwa magwaro ekuva vagari vemuno zvino nguva yacho ichipfupi iye zvino izvi tine tarisiro yekuti izvo mhuri yemashona yese yevana vakabarirwa munomu vari pazvikoro iye zvino mwari anenge ari kutinzwa nekuti tine nhamba huru kwazvo yakwanisa kupasa iri kupasa muzvikoro zvino tiri kuona kuti pane tariro kuti pakukwidzano dzichauya pachazovawo nevedu vana vachakwanisa kupindawo mukukwidzano idzodzo kuti vakwanise kumirawo kutsvaka zvituru zvinenge zviriko zvakazvii zvakafanirwa anenge achikwanisa
pachine vamwe here mhuri dzevashona vasati vagadzirirwa magwaro avo ekugara mukenya
mhuri yemashona todaira kuti tese takwanisa kuwana magwaro
tichitarisa magariro amakaita zvii zvikuru zvamungati zvanyanyoshanduka kubva pamawaniswa magwaro
tinodaira kuti zvinhu zvanyanya kushanduka zvikuru ndezvekuti zvopave nerusununguko rwokuti ruzhinji rwemhuri yemashona igere muno vakukwanisawo vakatangisa kuvhurawo mabhizinesi avo nekuti vakwanisawo kuvhura maakaunts avo emumabhengi nevamwe vari kukwanisawo kuenda kunokwereta dzimari dzekuti vavhure mabhizinesi avo nekuti vasenze zvino rusununguko rwo ndokwaratidza kuchinja zvikuru paupenyu
totarisa kunyaya iyoyi yesarudzo tinomboona sarudzo munguva dzekutsvaga rutsigiro pachimboitawo zvinanamhirizhonga nezvimwe zvinhu zvamuri kusanganawo nazvo here mudunhu ramugere
mudunhu ratigere hatisati tanetarisiro yekuti mungave nemhirizhonga kazhinji kacho mhirizhonga dzinowanzoitika mumaguta makuru anofanana nenairobi nemamwe maguta anoteera acho ndovanonyaguta mhirizhonga asi mumaguta atigere aya central province kunyanyanyanya hatisati tambosangana nezvinhu zvakafanana naizvozvo kana kutisangana nenjodzi yekuti mumwe wedu akuvatswa mukati menyaya dzakafanana naizvozvo
zvii zvamungataurirawo vana vezimbabwe vakateerera pane inonguva
chikuru ndechekuti tinotenda kunyanya kuna vapurezidendi Mnangagwa nekuti vakagona kutsitsigira nekuziva kuti tibvewo mukati medambudziko iri vakasvika munyika ino vakasvika vakasvikotsinhirawo kwakatenda zvikuru kuna vapurezidendi Kenyatta vemuno nebasa ravakaita rekutipawo matsamba kuti tive nerusununguko tinovatenda vapurezidendi vedu vamunangagwa nebasa iroro ravakabata vachiziva kuti vana vevhu vakabva munyika imomomo asi zvisiri zvekuti izvo sandiropa rezimbabwe iropa rezimbabwe asi vakakwanisa kutsigira kuti zvinhu zvacho zvifambe nenzira yakanaka zvedu zvokafambawo nenzira yakanaka saka tiri kuvatenda zvikuru saka kana tinotaurira mhuri yeruzhinji rwezimbabwe kuti kwese nevese vanobuda kunze kwenyika vanenge vari kunze kwenyika tishambadze nyika yezimbabwe ngatiitei kuti nyika yezimbabwe iwe nembiri yakanaka yekuonekwa kuti vevanhu vakadzikama vanhu vanonzwisisa
manga makateerera kuna vaoliver muregerera chizvarwa chemhuri yevashona iri mukenya vari parunhare kwakare kukenya nestudio 7 teererai zvakare svondo rinouya apo tichakopai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu mumitambo yatambwa nhasi chikwata chenhabvu chebournemouth chinotambirwa nechizvarwa chezimbabwe jordan zemura chatanga makwikwi epremier league zvinofadza mushure mekurova chimwe chikwata chine chizvarwa chezimbabwe cheaston villa 2-0 anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc ndokusiyai muina mutungamiri nkomo
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 6 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Obe intshantshwe ekuloveni imidlalo yokulingisa njalo engumholi weAmakhosi Theatre uKhonti Mhlanga ubekiwe namuhla. Inhlanganiso yeFuseNet ithi uZulu wemaphandleni uthwele nzima ngendlala ngenxa yokutshabalala komnotho. Silotaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leRumba elelindo kuhle Express Benda. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Obe intshantshu ekuloveni imidlalo yokulingisa njalo engumkhokheli weAmakhosi Theatre uKhonti Mhlanga ungcwatshiwe namuhla. UMhlanga obhubhe ngomvulo ubekwe esigabeni seShabula eMachaya Ward eLupane lapho okulele khona abazali bakhe. Ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lane 64. Abanye elupane laselizweni jikelele bakhala ngokuthi kungani uMhlanga engaphiwanga inhlonipho yeqhawe lesizwe. Sixoxele omunye obesemngcwabeni namuhla uMnumzana Vumani Ndlovu.
Uqhutshwe kahle ngendlela elenhlonipho njalo lesizotha. Bebekhona abantu abasuke endaweni ezithiyeneyo. Abelupane abasuka koBulawayo abasuka eSozeli nabameli ingadi ezithiyeneyo uqhutshwe kuhle kakhulu abantu bebambisene besebenza ngokosiko nangokuhlonipha okukhulu kazi kakhulu.
Lina njengabantu belupane lingathi lilahlekelwe kanganani ngokutshona kwakhe?
Kuthe kuzwakala ukuthi ubaba uKhonti Mhlanga usedlule emhlabeni, iningi labantu belupane lihlela tho ukuthi iqhawe silahlekelwe, iqhawe yathele lupane kuphela, yathele emathebelelendi kuphela, yathele eZimbabwe njalo kuphela kodwa lomhlaba nje jikelele. So abantu bahle bamnika lobo buqhawe. Kuthe kuzwakala ukuthi hathi uhulumende kamphanga lutho nje ngaphandle kokumncedisa ngendleko zokumbeka. Abantu akubamangalisanga lokho ngokubana ubengumuntu obengatshayi nja efihla ngomphini kulokhu akucabangayo lalokhu akunakanayo lalokhu akusolayo. Ubesola izinto ezimbi ubaba uMhlanga ezenziwa nguhulumende, ezenziwa langubani ongabe ekhokhela kuzigaba ezithize. So bekungakusimangalisanga ukuthi kazange wathiwa lobo buqhawe. Thina njengesizwe semathebelelendi kakhulu engizasikhulumela, silahlekelwe kakhulu ngumthapho wolwazi, salahlekelwa kakhulu ngumthapho wamasiko, salahlekelwa kakhulu ngumuntu obecebisa kwezengqubekela phambili ezigabeni. Ilupane ilahlekelwe umkhokheli olesizotha, umkhokheli obeyifake esiqongweni esithize zwekazi leAfrika eZimbabwe kuze leZimbabwe njalo.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Inhlanganiso ehlaziya umumo wendlala emhlabeni jikelele iFuseNet ithi ukuwa kwedola leZimbabwe kanye lokuthengiswa kwezinto ngedola leMelika sokubangele ukuthi indlala ihlasele ngamandla emaphandleni. Ngokunjalo ithi abantu abanengi sebephila ngokuthengisa izifuyo ukuze bathole imali. abangelayo imali bavikwa sebethengiselana ngokutshintshana izinto okwakusenziwa endulo lapho abalezifuyo abatshintshana khona lalapho abalokudla. Sixoxele sakhamuzi sakombimba ePlumtree umnumzana Moki Ncube.
Esikubona lapha lonyaka kunzima, shua kunzima. Indlala inengi sibili kakhulu lezulu lasilahlisa sibili. Kodwa okukakhulu okunye kwagcina kusilahlisa asizange sithole i-top dressing i-fertilizer emhlophe. Yikho kwasibulalayo kakhulu okokuthi kwesinye isikhathi sasizakuthola khonoko okuncane. Hayi indlala mpela ibhokile abaningi mpela hayi. Abele sokunzima sokunzima kunzima sikho kunye okumangalisayo asikwazi ukuthi njengoba sicabangela ukuthi izulu lizakuna ngabo October November December silime ukuthi kuzaze ngoba ukudla esikukhangeleke ukuthi maybe imali nekahle maybe siyaze siye kudla ngabo February March angazi ukuthi kuyaba kunini siyaba sesiphethe ngani khonapho akunzima sure.
Abezitolo khona ngapho emakhaya bakhona yini abalokhe belamukela idola leZimbabwe?
Lapha emakhaya khona lokhu kuthiwa idola leZimbabwe vele kasikwazi lokukwazi vele asikhulumi ngakho ngoba umuntu avele akula muntu obonakala kuthwele vele izitolo kabakhulumi ngakho lokho engihambile izitolo zonke zele zangaze ngibona umuntu impela othenga ngakho njalo hayi kabakwamukeli. Ngidine nje ngibona into okuthiwa ngamadola aZimbabwe ngisetown last week ngibona mpela kuphunga kutshintshwana ngibona imali yakhona inengi hayi lapha ekhaya mpela hayi kakukho.
Ungathi bakhona yini asebethanyelile konke esiphaleni asebelala ngendlala?
Abaningi sibili abanye mpela vele ikati selizidlalela nje eziko akusabaswa wena umlilo kunzima ntunga lapha eZimbabwe lapha kunzima mpela indlala emakhaya lapha kunzima othudlile nje udla kayi one bekusancedo kwamajodonyana kwangikhona kade kukhona alakho ngazathi kubona angazathi kumbeni indlala isihlasele kuhle kuzibolele masinya abaye manje behle bekupheke kunjalo ngoba kungala yona iplan ngoba kwakuke kwawabhitshana khona kwamajodonyana kodwa ke babalwa abalakho bebebalwa sibili abalakho abaningi hhaka abakwazi khonoko ngoba yinto kade ingathi iyasiza amalanganyana lansamilo manje anti amajodo akathe sivele kafiki kathe simangakutshela mebe abantu abalamajodo babili bathathu akunzima sibili asikwazi ukuthi abantwana lapha sizabaphani ntunga.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Uhulumente abadabuka eZimbabwe asebele minyaka leminyaka behlala kwele Kenya bengela maphepha bazavota okwakuqala empilweni zabo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga ePhalamende ngolwesibili ngemva kokuphiwa amaphepha obuzwe i-citizenship nguhulumende walelo lizwe. Abantu laba ngabohlobo lwesishona abahamba kwele Kenya ngevangeli ngomnyaka ka-1959 bahle bazihlalela kwele Kenya. Eminyakeni yonke le abanengi okugoqela izizukulwane zabahamba kuqala bebengela maphepha baze bawaphiwa nyakenye. Aba inkulungwane bazavota ngolwesibili. Sixoxele omunye wabo unkosikazi Grace Sibanda.
Siyathaba kakhulu ngothatha ethu sesithukulekile sikwanisa ukuvula ibhenki kwanisa ukuyavota into kade singalayo singalama-idea kula into yonke yonke umthatha uzayiyenza nokuvula ibhizinisi athi ngakhoze uvule akula into kade uyikwanisa.
Luqakatheke kanganani egini lolu khetho?
Qakathekile kakhulu futhi lapho ade sikhona siya yikho lokho esiyikho lapho esavela khona lathi sokusinzile
Nxa lisiya vota kuyini kahle kahle singathi ngama issues elizaba liwakhangela.
Ukhona ngapha sesihambe kuvoteni.
Ye kuvoteni ngoba siyazi nxa abantu bevota abanye bayabekhangela ukuthi umnotho uminjani kule misebenzi yini. Into ezinjalo then base be decide ukuthi bavotela ngalina kuyini okuqakathekileyo kini eliza hamba lakho kusezinhliziyweni lisiyavota.
Thina siyavota ngupetoni nalomuntu esiyamkhetha gcina abantu kuhle isayidi lemisebenzi isayidi lemali abantu ukudla ukuthi ngeza constituencies izinto kunalapho ngoku esihamba khetha sinekhona lapho.
Ekhaya khona eZimbabwe lisahamba yini kumbe kudala lacina ngizwa lokho elikhuluma isiNdebele nje.
Mina ngazalelwa lapha so ngokuthi uphela sakhula ngikhaya sikhuluma isiNdebele kodwa asisakwazi yangizwa ngiyagagasa ngotihlobo soluluningi so ngupongzama ngikhona ngigagasagagasa.
Kuqakatheke kanganani ukuthi lilulondoloze ulimi lwesiNdebele khona ngapho lana?
Kuqakathekile ngokuthi ngavala amaNdebele maningi amashona lawo maningi so siyakhulumisa ishona siyakhulumisa iNdebele sonke.
Unkosikazi Grace Spanda ngodabuka eZimbabwe oseyisizalwane sakwele Kenya. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lesiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change wobulawayo unkosazana Memory Ndlovu. Sicubungula udaba lokubhalisela ukuvota.
Inhlelo esiziqhubayo kuba khuthaza ontanga ukuthi bakhone ukuyaregister ukuba landa lapha abahlala khona ngeconstituency kube ngamakhombi abahambisayo ukuyaregister efamona ngoba abanye uzathola ukuthi uyabengenelisi engelayo yona imali yokuthi agade esuka lapha ahlala khona esiya efamona. So uhlelo esilalo ngelokulanda ontanga lapha abahlala khona endaweni zabo sihambe labo boyoregister ukuvota. Yebo abantu bayabuya ngoku ningi babo kodwa nje kwesinye isikhathi njengoba ngeke ngathi ukuthi abanye uzathola ukuthi iphutha inkinga yakhaya belayo ukuthi uyabe ngela birth certificate loba isithupha engazi ukuthi kumele aqonde nga. So laba abanjalo siyabasiza ukuthi bathole usizo lokubana babe lezithupha kumbe ibirth certificate labo babe lelungile labo lokuvota lapho sizavota khona ngo-2023. Khathisa njalo labanye lama ID siyenelise ukuthi sibancedise lapho esikhona.
Abesifazana abatsha labo bakhuthele yini ukuthi bebhalisele ukuvota?
Yebo bakhuthele abesifazane labo bayaphathisa civil ehlelweni lwethu lolo lokuregister ukuvota. Kuyajabulisa kakhulu civil hayi kancane basukumela phezulu.
Ungaziqamba inhlelo eliziqhubayo kahle kahle ukuthi yiziphi? Liqopha abebandla le-CCC kuphela kumbe likhuluma labo bonke onta?
Sikhuluma labo ezitaradeni abanye sibalanda endaweni lapho esazi khona ukuthi kubuthana ontanga kakhulu indawo ezinjengakubo Harden and Sly kobulawayo laphana siyazi ukuthi ontanga bayakuthanda kakhulu. Yikho apho abathenga khona impahla, yikho apho abahlangana khona nxa besiya ezikolo kumbe sebetshayisile ezikolo kumbe bengabangane nje lakubo City Hall. Yikho apho esihamba khona nje silanda indawo lapho okugcwala khona ontanga. Abanye yibonaba-ke abazisebenzayo uthole ukuthi ngumuntu yabezithengisela nje lo msika wakhe ethengisa amatomato. DC siyabakhuthaza labo bombana sibalande la isimtshele ukubana nxaye labanye bakhe babuye babuthane babe liqembu bese siyabaphathisa ke ukuregister ukuvota kumbe nxakula labo laba abalohlupho lwezithupha kumbe ama-birth certificate senza ngokunjalo. Lasezinkonzweni lapho siyahamba siyokhuluma-ke lama-youth leaders akhonale-ke ezinkonzweni ukubana nxa bekhona abafuna ukuphathiswa ngokuya register ukuvota ngabahambe kumbe bebakhuthaze labo khona ngale ezinkonzweni ukubana lilungelo labo ukubana bavote. Asikhethile ukuthi umuntu ngwebandla liphi, wonke umuntu nje siyakhuthaza ukuthi umuntu wonke abe registered ukuvota. Siyancedisa wonke umuntu njalo okunye nje sibalanda ezitolo emalokishini ngoba siyazi ukuthi bayathanda ukuhlala emabhoku store ontanga, yikho apho ababuthana khona benatha njengabantu abahlupheke kakhulu elizweni kathe sontanga, bayaswela into zokwenza. So sibalanda endaweni ezinjalo ukuthi sibakhuthaze ukubana betshintshe ikusasa labo ngoba nxa bona bengasukumelanga phezulu ukuzasukuma ubani, ngoba kulilungele labo, ngoba ikusasa lengeyethu esizama ukuyilungisisa, hhayi omunye umuntu.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Memory Ndlovu, isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ngoBulawayo. Asidibaneli njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Elingali tshona njani Zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Abel Khumalo ohlala kwele South Africa. Sihlaziya udaba lokubana ukuhlukuluzwa kwabavela eZimbabwe kuthiwa kuyaqhansa, kubotshwa abanengi ezidaladeni abangela maphepha. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni Chris, unjani?
Sizwa kuthiwa umumo mubi kakhulu khona ngapho kwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho. Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Yeah, Chris, into eyenzakalayo ukuthi kulale igroup othiwa iDudula le iyahamba ema-restaurant nakwezinye indawo la okunamashopu neminye imisebenzi nje behamba bekhipha abantu especially abeZimbabwe besithi kufanele babuyele kubeZimbabwe. They are singling out only abantu beZimbabwe. Nde sibone naizolo uminister we-Home Affairs esithi amaZimbabwe kufanele abuyele kubo noma kanjani, vele abasafuna umuntu weZimbabwe eSouth Africa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube la khona lokhu okwenzakalayo? Kungaba lezombangazo yini?
Ngokubona kwami inzondo nje evela ku Minister of Home Affairs, since ngaba lana eSouth Africa angikaze ngibone umuntu okukhuluma kabi every day nje maye address okukhuluma abantu beZimbabwe. Angazi ukuthi yini embi enkulu, ngoba nje anything engenzakala vele uvela aqala ukukhuluma ukuthi abantu beZimbabwe kima Zimbabwe. So angazi ukuthi kungabe kubangelwa yini ukuthi abe nenzondo enkulu kanga.
Wona umumo wezomsebenzi unjani? Sizwa kuthiwa abaningi abavela eZimbabwe kabasasebenzi, kuliqiniso yini lokhu, njalo kuhamba njani?
Umumo womsebenzi mubi Chris, mubi nje ngoba abantu abaningi abasebenza ema-restaurant nemashopu abasasebenzi bangenela abantu bedudula babakhipha imisebenzi. Nakuhlangothi lwama-trucks, ama-drivers amaningi, amanye amakhampani amaningi ngale eDurban onwa ngalaba ama-Indians. Ngibone ngathi asevalile amanye amakhampani asemisile abanye abasebenzi ngoba bebuya eZimbabwe, ngoba bayavala ama-freeway lapha besithi abafuna abantu beZimbabwe. So manje bathi bayafuna ukungena ku-security industry ngoba yena amaZimbabwe amaningi. So amaZimbabwe amaningi akuma-restaurants nezitolo nakum-security industry. So sebeqedile ngezitolo manje bangena kuphi? Ema-restaurant la ku-security industry. Ngale ma-tracking vele abantu abaningi bamisiwe imisebenzi. So hayi kubi Chris, kubi angazi ngoba nendaba yethu yama ZIP ZEP le ama permits bayipostpone li High Court izophinda ingena mhla ka 5 6 7 October, so angazi outcome yakho izoba kucele liphi, kodwa yena u Minister for Affairs wayeshilo wathi mabe babeyiluzi likhesi bazolandela okuyabe kushiwo yi-High Court. So silindile kodwa kuselathemba nje sesiqala ukuzibopha impahla zethu sithumele ekhaya, kwenzela ukuthi nje ma ifika uDisemba singenalutho la, ngoba nabo bayasonga la abantu bathi come January kuzobe kufiwa.
Okwakugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli, ngibonga ngethuba engiliphiweyo ngu-Chris Gande ne-Studio 7 ngisithi asisebenzeleni ekhaya kubi la, siboneni ukuthi kusiyofika uDisemba sesithethe zonke into zethu sazihambise ekhaya, ngoba kunathemba lapha nesimo somnotho salapha eSouth Africa sithembise. Hhayi, akusenalutho lapha eSouth Africa. Ngiyabonga.
Hello ke, ngumnumzana Abel Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namuhla. ZPC Kariba 4 Bulawayo City 1. Umdlalo wehlukaniswe ama penalties. Iwawa yona ishaye iCranbourne Bullets nge 8-7, okungumdlalo lawo ongene kuma penalties. ZPC Kariba le Wawa sezingenile ku first round yalinkezo. Sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lelindokuhle Express Band liphethe idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi Indla Beyiphika. Lateleli lilengoma ezisishiyanga lombili. Nango umholi weqembu uLawrence Sanonoza Moyo.
Ngokuzalwa ngidabuka ePlumtree esigabeni saseKhalanyoni. Iqembu lethu lisungulwe eminyakeni ka-2012, kodwa size sayenelisa ukuthi sikhiphe idlalade lethu lokuqala eminyakeni ka-2019. Idlalade libizwa ngothi Namba Budziwa. Kwathi ke eminyakeni ka-2020 savela njalo ngoDihole. Kwathi ke ngomnyakeni ka-2021 savela njalo ngoNdlabe Iphika.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Ngiyamukeleni, Midzimu Yangu, Unolila kanye lethi Amaqhawe. Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bakhululekile ke ukuthi baxhumane nathi kunombolo ezilandelayo 078-084-9045, khona enye njalo 0655-622-998. Cela lisebenzise ikhodi yaseSouth Africa. Kati ke siyatholakala njalo emakhasini alandelayo, kuFacebook uyangena useche Lindokuhle Express Band. Siyatholakala njalo na ku WhatsApp uma ngabe ufisa ukuzohlanganela lathi ukhululekile nga WhatsApp kuzonele izinombolo esiqeda ukuzidlulisa. Siyatholakala njalo na ku YouTube.
Abalandeli ubatshela waphamasha.
Ilicembo iLindokuhle Express Band sikhululekile kakhulu. Ma ngabe unomshado khona for ukuzonandisa. Yenzeka uvula indlu, uvula isitolo, uvula umuzi, konke nje ongabe kudinga umdanso, iqembu likhona. Yasithola kunombolo 078-084-9045. Ngiyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uLawrence Anonoza Moyo leqembu lakhe leLindokuhle Express Band ngale.
Wekateli Unya opa kibalu kasele pambili kasele mnuka jabu jisa bantu mengo.
Kuhle Express Band behlabela ke kamnandi lapho bese iqibela uhlelo lwethu kodwa singake hlukani sikhangele imbiko elilobe ekhasini lethu leFacebook linabalaleli likhuluma ngokutshona kukababa uConti Mhlanga silo Isabel Mlilo uthi wena rest in peace qhawe kulobanike laphana pisa asifanda uthi wena our Matabeleland will never be the same again. Ntombi kayise ngwenya ithini intombi uthi wena rest in peace qhawe kuzoba lo Loma Jackie Ncube Chuma elaye uthi rest in hero lala ngokuthula qhawe lesizwe. Athenjiwe kumbo twena lala ngoxolo qhawe then kuzoba lo Zandile Sibindi uthi yena lala ngokuthula Mhlanga uqedile owakho umsebenzi kuzoba lobanike laphana silo Gladisa Toyi Mazibuko uthi wena sleep well my big brother well we are proud of your good work you did in our country Zimbabwe. Lala kahle enkosini. Hayi liyabezwa ke abanengi bayakhuluma lapho bathi hayi ubaba uConti Mhlanga ube liqhawe lamampela uncatshiwe ke lamhlanje kibo elupane lathi ku Studio 7 sithi makalale ngokuthula siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso yeFusenet ithi uZulu wemaphandleni uthwele nzima ngendlala ngenxa yokutshabalala komnotho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.